Scarf more. Scarf more. Do not they give more? She bought it to care. Oh, she know. Tamba checker so. Chandi tindi petora. Ndi nombo kwenya kwenya. Ndokumanda chipatora. Ndi nombo shanda mufunge. Nemari nange mutange. Ndakamboromba mufunge. Mari yakazo broka mufunge. Ah, chiuno changu. Amai we chiuno changu. Icho chiuno changu. Chakarusa, chakatamba. Ah, chiuno changu. Amai we chiuno changu. Icho chiuno changu. Chakarusa, chakatamba. Inini handi chada zvangu. Ndakuchibvisa ndochirasa zvangu. Anochida ndakumupa zvangu. Ndikare ndisina zvachinombo. Ndisarare kumba. Ndisina mari dzokera kumba.